vataura paurongwa hwekuparura chirongwa ichi nhasi paGreat Zimbabwe Ruins. Ambassador Nichols vari chirongwa ichi chaitwa kwemakore maviri uye vanokoshesa nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro pamwe nenhoroondo dzenyika.
The project here is a $475,000 two-year effort. Stephen
Battle. Susan Botola and Stephen Battle, Tibeta Basso, and Google is there and Zimbo E. Shibisa Muti, William Danakamas, Tozo Vakizam to Ui, Waoma.
Ambassador Nichols, our Tanga Vatendera, Nekugira Gomora, Karamambo, and Zimbo E. Vatrafara, Neko, Namasi, Wakara, Kapasna, Daka, and Semende, Uye Vatona Tika, the Shinaga, is the eight weapons Zimbo E. Muzinda weAmerica waparura chirongwa ichi uchibatsirwa nesangano runa nezvekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa pasi rose reWorld Monument Fund kana kuti WMF pamwe nebazi rehurumende yeZimbabwe rekuchengetedza kwenzvimbo dzinoshanyirwa munyika. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuWMF vaStephen Battle vati vanofara zvikuru kushanda nehurumende yeAmerica pamwe neyeZimbabwe mukuchengetedza nzvimbo dzekushanyirwa uye tsika nemagariro evanhu.
U.S. Embassy and the people of the United States for their extremely generous support for this project. I would also like to thank the people
of the United States for their extremely generous support for this project. I would also like to thank the people of the United States for their extremely generous support for this project. Uye tucharemekedza zvikuru uye tinofara kuti tava nemukana wekushanda panzvimbo yakakosha muafrica yose yeGreat Zimbabwe.
Gurukota redunhu remasvingo vaezra tadzamira vatenda zvikuru rubatsiro urwu vachiti zvichavandudza bazi rezvekushanyirwa munyika. Asi vakurudzira America kuti ibvise zviratidzo zveupfumi zvavati yakatemera Zimbabwe.
Tinotenda rubetsero tinogamuchira zvakasimba takanangana nevhizheni yapuresidendi apa middle income economy, saka togamuchira rubetsero kwavo kana kuti uya guru rubetsero sezvakauya kuziya zvisina mamwe maaitiziyai.
Mukuru wemabasa mubazi rekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakakosha dzekushanyirwa munyika Dr. Godfrey Mahachi vatendawo mabasa aitwa neAmerica.
Great Zimbabwe inzvimbo inoda kuchengetedzwa, inzvimbo yava nemakore akawanda mazana namazana makore, saka inoda kuti gare ichigadzurudzwa yatinotiko restoration muchirungu. Saka rubatsiro rwakapiwa ruchaita kuti National Museums and Monuments of Zimbabwe tikwanise kuita mabasa iwayo anoita kuti iko nzvimbo ino ive yakavandudzwa, zvinoita kuti iko vashanyi kana kuti vanodzidza vawane nzvimbo iyi yakanaka.
Vagari venharaunda ine mamwa umwe mune masungo eGreat Zimbabwe vatambirawo chirongwa ichi vachiti chinoita kuti nzvimbo yavo irambe ine kukosha kunoda navashanyi vekunze. Vabhotiwo Mushai vatimirira Ishe Nemamwa vati zvaitwa neAmerica zvinorumbidzwa uye zvakakosha mukuchengetedza tsika.
Indonzi Bhotiwo Mushai ndakamirira Chifi Nemamwa ndaona rubitsi kwatapuwa nevanhu vekuAmerica neambesada wekuAmerica zvichaibatsira vakanyanyisa nekuti vanhu vacho vachawana mabasa. Hapana munhu wazobva kure kure achiwana basa iroro rekuti abvise landana iyoyo, uyezve landana yanga ichitokonzeresa kuti zvimwe zvigwere zvemombe kana mapunda mumasamera. Saka tikabvisa landana iyoyo itodzikira pachinyakara chedu kuti pasina landana mazuva akatanga kuvakwa nzvimbo yedu ino. Saka ngati miti yekare yose yanga isingabudi ingakwanisi kukura zvakanaka neyelandana yakuzokura zvakanaka.
Muzinda weAmerica wati umwe mari chashandisa kuvakurudza midhuri yematoposi kumatebhele south nedzimwe nzvimbo dzinoda rubatsiro, asi paGreat Zimbabwe vati mari iyi ichavakiridza mudhuri nekuchengetedza nhoroondo yetsika dzepachigare uye kuchauya vana mazvikokota kubva kuAmerica nemishina yechizvino zvino ichabatsira kuchengetedza nhoroondo idzi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.